katika mchangano wetu wirani na asume kutika ikebua chaka kutine kwa usikuru mwezo kuti mafisa akakatimisa kuti tukaita mchangani uwe
ziko nzero zipi zvakapiwa nemapurisa kuti vakumise kuita mchangani uwe
mafisa akatipa chikonzero kuti anzi nzvimbo yabuda kuitisa mchangano mugrounds council rakatobhukwa kudhara neimwe political party.
Tiri kunzwawo kuti mapurisa ari kuti imi mamusina kunge mapiwa mvumo zvakare yekushandisa ground iyo kana nhandare yamuda kuitira musangano nekanzuro yemurehwa kuti inzvimbo yekanzuro mama akapiwa here mvumo nekanzuro yekushandisa ground iyo
inzvimbo yekanzuro izvozvo basi kazhinji kazhinji kana tichinge tambobhuka pamubvumidzwa kanzuro ndeyemunhu wese saka tinga tamuchine tambobhuka takangotenderwa kanzuro haikwanisa kuzvitimisa hayo ndoo zvakadara tichingoita kumashure kwese.
Saka matanho apa amaakutora tichiona kuti marambidzwa kuita musangano wenyu
sezvo vataura kuti vakabhukwa tichiramba tichiatora mamwe magesi nekuti tinozwa kuti ibasa ravo mapurisa kutirambidza kuti tiite musangano yedu saka isii tiramba tichibhuka chete tichiramba tichiedza kusvika iwo vakazoteereza kuti votipa chikonzero chipi
iwo musangano uyu zvii zvamaa muda kuti mukurukure pamusangano uyu uye ndiani anga achitarisirwa kuzouya achiadiresi
tonge tine vakuru vedu vemusangano vatinavatorotara kuti ndiani pane zvinezva e tine vakuru vedu vemusangano vange vari kuuya tirikupenderera kutsvitsa gore kwepati yedu yafomwa saka tirikupendera tiita mhemberero takabatana semurehwa yese dzeripo yavakuru vange vachizotipa mashoko.
Tinoona kuti kwamurehwa kwenyu ikoko ndo kune mhirizhonga yakamboitika nhengo dzebato renyu recitizens coalition for change dzichishungurudzwa mazuva ano zvakamira sei?
Vanhu vaakuda zvechange havatisabatwa nekuti tichidzidzirwa kana kuita sei vanhu vaakuda zvechange tichidzura matidzidzire zvavo asi vanhu vange vakutoda rari iyoyi takugura nekutobvungaubvi zvamira pati vanhu vange vakatitarisira rari iyoyi but sezvinoiro zvazvo zvokuti haa kwamurehwa nyangosisi jeksa havana vasitambira kuchitidzirwa ikoko vange zvatikuperekwa kutevanzira.